Kad pokanyem tak sonda pokanyem sa ku Congress, I think that is 400 kad pokapinda na suru kanganisa. Asi nyange chuku fara kudaro unaona kuswa kad vachili less than 20% ya Congress. Saka manamba za chaka naka pata wana hunye nukafuna hapa. Basa richili pore kutiva kad zivaiti, kutiva wande mu Congress.
Chii shukuru cha munga tuo chakapa mukana ukuti mazimai akati wande yanga achi pinda nekubudiza msaruzi.
Kana mchia yu uka paka loser election na yu Hillary Clinton wakaji pani mba secret group sera buba Facebook akanga gajiro kusopote na yu Hillary Clinton kukuda mgrupi roro dinori stada dinori wa social media kandida stada wakaji washinzi wakatanga stora kama grupi wayo kuti wachada kuzora na kwa office wachuona sakunga shetu na Mary Hillary Clinton kuti ito na ili Me Too movement ya neta kuti wakati 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 wanida equality na wuti sexual harassment kukunye na sakunga kutu wane wuti faji kwa kasisi jojojo jino jawa ka encourage wano kazi kuti wa pinde na na elections.
Chakao nao mudzimai we ku Somalia ave chizwa cha America amai Ilhan Omar we ku Minnesota 50th district mumwe vanhu vakapindawo mu parlamente zvi zvamungataura kuti tiona kuti vane midzi yeku Africa kana African roots.
I think especially me now ye immigration yoyo yange yakakosha chaizvo vanhu vari kungonyesa kuona avo vakahwina ku Congress atingatarisiwo muma local elections kune vakadzi vanojema first generation Americans vazhinji chaizvo vakapinda saka nyaya yeimmigration yakakosha. I think vanhu vagara muno maamerica kwenguva yakareba vanga vasati vatora citizenship yavo kana kuti vanga vanayo vasati vaparticipata maelections vakatanga kuona kuti zvakakosha kuti vapindirewo munhau dzepolitics nekuti ukasapindira munhau dzepolitics madecisions anoitwa iwo simo saka ipa ndakaona interview yavo yeBBC vaitotaura kuti vari kunyanyisa kutenda Somali community yekuminnesota ndo yakamobhiliza zvakanyanyisa kuvabatsira muchistruchu mavo imomo.
Pangaitawo here tarisiro nerimwe gore kuti munhu ane midziyo yekuzimbabwe angapindawo mumatare ematunhu muamerica pamwe chetewo neiko kucongress ikoko?
Akwasho akwasho nekuti inini ndakaona midziro ndichingotarisawo pasocial media vane midzi yekuzimbabwe vazhinji vagara muno muamerica vamwe kumakore 2030 vazhinji vaitoti 15 yavo kuvhota even though vakaona citizenship yavo kare. Saka I think vanhu vaakudengenyeka kuna kukosha kuengage mupolitics nekuti kune vaive vari concerned nenhau dzeye kuti masanctions kana kuti chikana kuti vanhu vanotoona kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kuchinjwa kana nini muriwo mukati mecongress nokukwanisa kuvaengage. Saka I think it's very possible kuti next election tinotowana kunyanya kuloka vanhu vabva vandatongera kuloka tichatoonawo vanhu vanomidzi yekuzimbabwe vachipindira vachiedzawo kuhwina mukati imomo.
Tinoona kuti bato reDemocratic Party rakakwanisa kunge richitora utungamiri muHouse of Representatives kana kuti mudare repasi. Zvii zvazvinorevawo paukama hweZimbabwe neAmerica?
Izvo zvakanyanyisa kukosha nekuti mitemo mizhinji ndo oversight branch regovernment. Saka mitemo haigo nekuitwa mitemo kana isina kupfuura nepahouse. Saka kune vanenge vachida kuloza vaya mazimbabwean americans vava nevanhu vazhinji pamwe vanogona kuita look favorably kune issues anenge achidiscussa.